Kampani yeZupco inoti inoda mabhazi zviuru zviviri kana kuti 2000 kuti munyika muve nezvekufambisa zvakakwana, asi pari zvino ine mabhazi mazana maviri nemakumi matanhatu nemaviri kana kuti 362 chete, uye mamwe mabhazi ari kutakura vanhu ndeye makambani mashoma akaenda pasi pechirongwa cheZupco. Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vatenda kuti basa riri kudzokera kumashure nekuda kwematambudziko ezvekufambisa.
Dambudziko retransport ratiri kuona riri kuita kuti vashandi vanonoke kuya kubasa nekunonoka kudzokera kudzimba. Kana vashandi vachinonoka kuya kubasa, zvinoreva kuti production inoafektwa. Ivo vashandi vanotora nguva yakareba kuzodzokera kudzimba kwavo nekuti transport inenge ichinetsa, havazokwanisi kuzorora, saka zvinoafekta production.
Munyori mukuru musangano reZCTU vaJafet Moyo vanotiwo
nyaya yetransport iri kukanganisa zvakanyanyisa vashandi. Tiri kuona manheru kubva nguva mabhizinesses panenge avharwa pamutemo, panenge pakati tsvi pamaroti. Saka Zupco yega yega inenge yatadza kutakura vanhu nenguva.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vatiwo
zviri kuitawo zvakare kuti vanhu vanga vachiexposwa kunjodzi kana kuti kurisk yekunge vachitapurirana COVID.
Ko, dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo? Tabvunza Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Dambudziko iri rinoita kuti vashoma vane dzimotikari, zvikuru sei vanofamba pakati pemaguta makuru, vadhurise mari dzekufambisa. Uko avo vaishanda mumichovha nemabhazi vakazvimirira vega, vashaema basa nekurasikirwa nemari. Izvo zvinova zvinhu zvinoshungurudza nekuti vanenge vaakurarama penyu hwavanga vasingamborarami. Hurumende inofanira kuona kuti idzose michovha zvine gwara nekunyora avo vese vanenge vane michovha iyi kuti vabhadhare mitero sevemamwe mabhizimusi echidiki akasiyana-siyana.
Dr. Murefu vatiwo
mamwe makambani ari kupa vashandi vavo transport ivavo havana dambudziko rakanyanya, asi tiri kudayira kuti pane zviri kuitwa nehurumende kuti transport iwanike vashandi vauye kubasa. Tiri kunzwa kuti pane urongwa hwekuti National Railways itakure vamwe vashandi. Ndinofunga izvi zvinogona kubatsira kuitira kuti mumabasa munge muchishandika zvakanaka, uye kuitira kuti production isimuke, ikonomi yedu iwo inoita zvakanaka mazvita.
Pakugadzirisa dambudziko iri vabinda vanoti pari zvino vamwe vasiri pasi peZupco vanofanira kubvumidzwa kushanda.
Ngavambopa vamwe vanhu vane mukana iwoyo vane zvikwanisiro kuti vambobatsira, kuitira kuti kana hurumende yazosvika panguva yekuti vaakukwanisa kunyatsotakura vanhu zvisina kudini kukanganisa mafambiro evanhu, vozomisa havo vanhu ivavo. Asi chandoziya inini ndechekuda izvi, kugara nekugara hurumende yakamboedza, asi pane painosvika painogumirwa, nokuti izvo mabhazi nedzimotikari dzehurumende kashoma kunyatsochengetedzeka zvekuti dzinokwanisa kufamba nguva yose dzichikwanisa kubatsira vanhu sezvavanoda kuti vaiteyo.
Nyaya yavo yekutengwa kwemabhazi eZupco kubva kuChina nekambani yeLindela yechipangamazano chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakuda kwashita gwirei hainawo kunyatsojeka, zvakapa kuti vebepanhau reZimbabwe Independent vaendese hurumende kumatare kuti iburise magwaro ekuti sei kambani iyi iri kutenga bhazi rimwe chete kuChina nemadhora zviuru makumi mashanu nemasere zvine mazana mapfumbamwe kana kuti 58,900, asi yotengesa bhazi rimwe chetero kuZupco nezviuru mazana maviri negumi nemaviri zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemaviri kana kuti 212,962 United States dollars. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.